Tineku nyunyuta kukuru chose nekushamisika kuti hurumende inopa chidzo chakadai sei vasinga tarisi mashandiro informal sector. Informal sector ndo yakabata economy. Ende taitarisirawo kuti mameasures anoiswa nehurumende anopawo mukana. Padiki diki zvapo pekuti informal economy ikwanise kunge ichioperate. Ndokuri kuraramira vanhu vese, ndokuri kuwanira vanhu mari yokuti vakwanise kutenga chikafu chokurarama mudzimba. Saka danho ratorwa nehurumende iri chero zvarozvo rakanaka pakuti tiri kuda kuderedza kupararira kwechirwere ichi, pati ngapawanikwe zvinoitwa kuti informal economy ikwanise kushandawo sezviri kuitawo industry necommerce, nokuti ndokuri kuraramira vanhu vese.
Tiri kuona kuti nyaya yehombe inogona kunge yaita kuti hurumende inonoke kubvumidza nhengo dzenyu kudzokera pamabasa adzo inyaya yeutsanana nekuona kuti chirwere checoronavirus ichi hachiparadzirwe. Imi munozogona here kuchengetedza nzvimbo dzamunoshandira?
Isusu seboka revisit takazvipira kuti tibatsire mamembers edu anenge awana mukana wokushanda kuti ashande pakajeka, ashande ane zvikwanisiro zvokuti pasava nekuparadzira kwechirwere ichi. Saka hurumende dei ikatarisa danho irori rayatora votipinzawo muzvirongwa zvavo, isusu tobatsirawo mainformal traders kuti ashande pakachena uye vane zvikwanisiro zvekuti vashande vasingaparadziri COVID.
Takanzwa hurumende ichiti ichabatsirawo vari kutambura kusanganisirawo nhengo dzenyu dzamaiti maendesa mazita kuti dzinge dzichiwana rubatsiro. Pane vatovawana here rubatsiro ruri kubva kuhurumende?
Mukoma Jonga, ndingareva nhema kana ndikati zvinhu zvakatimirira zvakanaka. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakaparura ikashambadza nyaya yekuti vachabatsira vanhu vari muinformal economy kuti vawane raramo panguva yelockdown ino. Asi tava mudanho rechitatu relockdown, hapana kana sendi yatiyawana mamembers edu.